Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 21 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wavo wekutanga mumusha weEppworth muHarare nhasi.
Ndikapirita ataura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino, zvii zvatokutarisira kuitire vanhu. Tatarisa nesarudzo dzakafunduka dzotenda tiito free and fair election.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosvitsa gore vari muhofisi panguva yehurumende yeAmerica yambomira kushanda nekuda kwekusawirirana pamari yekushandisa. America inobatsira mukuwanikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumaviri emadhora yekushandisa mukurwiswa kwezvirwere zvemukondombera, TB uye malaria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance waita musangano wavo wekutanga mumusha weEppworth muHarare nhasi, uyo unonzi wapindwa nemazana evatsigiri vemapato ari mumubatanidzwa uyu. Mumwe vatungamiri wemapato ari mumubatanidzwa vaJacob Ngaruvhume, vanotungamira bato reTransform Zimbabwe, vanoti vatora mukana wemusangano uyu kutsanangurira vatsigiri vavo vapinda mumusangano pamusoro peurongwa hwemubatanidzwa vakatarisana nesarudzo dzegore rino. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanonzi vanga vakamirirwa pamusangano uyu nevatevedzeri vavo vanoti vakafanobata chigaro chavo pari zvino mubato vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa. Vatsvangirai avo vasiri kunzwa zvakanaka ndo vakasarudzwa kuti vamirire mubatanidzwa uyu musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Ndikapirita ataura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino, zvii zvatokutarisira kuitire vanhu. Tatarisa nesarudzo dzakafunduka dzotenda tiito free and fair election, zvii zvingadikana pafree and fair election. Tikataura nezvekunyunyuta sealliance nokuda kwekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvamupf yachinja kana yava munangagwai, kusanganisira kusunungurwa kwemedia kuti vanhu vamapato akasiyana-siyana agone kubuda papublic broadcast yakaita seZTV. Tikataura nyaya dzemareforms mamwe asati ainzwa, saka isu tava tichiti zvimwe zvezvinhu zvichagara tichipusha kana kuti tichirwa kuti tiite hondo nekuti zvinhu izvozvo zvirongeke zvigadzirike. Tikazovapa vanhu programu yekuti ikonomi kana upfumi tinougadzirisa sei, tikape vanhu programu yekuti corruption chaiyo chaiyo inogadziriswa sei, nekuti tiri kuona kuti vamunangagwa vari selective panyaya dzecorruption. Saka isu tachiwirirana kuti aiwa corruption nekuti asitorina corruption yayo pachake ndiye anokwanise kuti agadzire nyaya dzecorruption. Saka ndozvakasungana tigiri veMDC Alliance kuti aiwa ndozvatinofanira kuti tiite izvozvo.
Panyaya yemareform munoda kuti agadziriswe sei? Muri kuronga kusangana nehurumende here kuti musvitse zvichemo zvenyu izvozvo?
Zvichemo zvedu tiri kuzvisvitsa nenzira yakasiyana-siyana. Tine advocacy kana programs dzatanga tichiita sealliance ende uye semubatanidzwa wemapato anopikisa muZimbabwe, even under Zinera and other organizations. Zvokuti izvozvo zvichapfuurire mberi tichiita advocacy idzodzo tichange tiri mastreets tichiratidzira patinofanira kuratidzira, then tinoenda kuchange government tichanyore samari yakatogadzirwa redi nevana mazvikokota vatinoshanda navo kualliance vari kuzviendesa izvozvo kuhurumende kuti tizive kuti izvi zvinhu izvi tiri kutarisira kuzvigadzirise before election. Saka nzira dzese dzakatsanza kumashure ndo dzatirikuramba tichishandisa as we move towards the election kuti tiite sure kuti aise pressure kuhurumende igone kupa attention kumareforms iwayo.
Vanga vari mumwe varikutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume vebato reTransform Zimbabwe vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, rimwe bato rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, iro riri kuita misangano nevatsigiri varo kumaruwa, rinoti nyaya dzekutyisidzirwa nemasabho kumune mamwe matunhu dzatanga zvakare gore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wavo waitirwa pachikoro chemapinga mudunhu reMashonaland and West, mutungamiri webato iri Dr. Blessing Kasia Muru vati kutanga gore rino nhengo dzavo dziri kutyisidzirwa nemasabhuku dzichinzi masoja acharova vanhu vose vanenge vaenda kumisangano yavo. Dr. Kasia Muru vati kuita uku kunovakanganisa sebato sezvo munhu aine kodzero yake yekusangana nevanhu vaanoda.
Tanga nguva yatatanga iwiki mashoma apfura rapena mugore rinoi pakutanga kunzuka apo neapo issues the intimacy chikana nhasi chaipo patiri panapo vanhu vanga vakawanda because strange dzapa system pedu kuregister unenge uchiita tanga tichifara kudzo tine vanhu vakawandisa asi masabhuku edu munharaunda medu vanobva vaenda vanotaurira vanhu kuti mukangonoenda papatikapati kenyapo munouya mukarohwa nemasoja.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro wedunhu ranga richiitirwa musangano wanhasi vatakaedza mberi ava vati vainge vakakoka sabhuku pamusangano wavo asi iye akatora mukana uyu kurambidza vanhu kuuya kumusangano achishandisa zita remasoja.
Ndezvino tamombiraiza vanhu veduka kuseni nhasi tazomuka taakunzwa kuti sabhuku akataura kuti hanzi makangoungana nenyaya yemusangano wenyu iyoyo pari kuuya masoja anenge aine mabhiza acharuwa vanhu. Saka tatozoona kuti takundikana kuti wane nhamba yevanhu vataa takatarisira nenyaya yekuti sabhuku wedu wenzvimbo ino ende takatoenda tichinomukumbira kuti sabhuku imi toziva kuti muri non-partisan tiri kukumbira kuti muvepowo pachi pafunction 18 ayo ndo paatozotora advantage iyoyo yekuti akabva avededzera vanhu vake akati makatongoenda ikoko ndiri kuita kuti masoja auya kurovei.
Vamhembere vati masabhuku havasi kuchinja maitiro avo akare.
Ndinoona kuti masabhuku havana vaakuratidza basi kuti vakarerekera kubato rimwe chete ende havasi kupa vanhu mukana wekuti vataure zvavanoda mupfungwa dzavo.
Dr. Kasia Muru vaudza nhengo dzebato ravo pamusangano wanhasi kuti vatsvake vatsigiri vasingaite zvemhirizhonga pamwe nekukudza munhu wese zvisinei kuti anotsigira bato ripi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remasabhuku kanawo mauto panyaya iyi.
Kana vari baba vangu handiti here, kana vari baba vakadya binzi manheru ini ndikadya nyevhe, tikamuka makuseni havachazi baba here?
Baba.
Ndibaba. Kana vari sisi vangu havachazi sisi here?
Sisi.
Zvinoreva kuti izvo vakoma vedu vanana baba vedu wedza vari kuMDC kana kuZANU PF ndiana baba ndivana sisi vedu. Kudya zvakasiyana zvireve kuti tamhandu. Tinopana kuti tiwirirane sevana veZimbabwe.
Zvichakadaro mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai dzakati dzinotsigira urongwa hwekuti vatsvangirai vatungamire mapato ebatanidzwa zvisinei neutano hwavo hunonzi hauna kumira zvakanaka. Vachitaura pakupera kwemusangano wavakaita nezuro pamahofisi avo muchinoi, mukokeri wemusangano vawilson makanyaire vakati dunhu ravo rinotsigira urongwa hunobatanidzwa.
Aiwa, nhasi semashure titaungana isu tata musangano wedu wokutenda nokubvuma alliance nekuenderera mberi nekusapota kuti gore negore remaelections candidate yedu for my election ndibaba vatsvangirai taungana kuvanamatira zvakare wepiri semash west nekupa feedback yezvatinofunga kuti izvi tingafambira nazvo mberi zvakabuda kuneshanda kwangatiri.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro webato mudunhu vamagunje vanoti kunyange paine vamwe vanhu vari kuti mamwe mapato ari mumubatanidzwa haana vanhu, bato rega rega rinouya neunyanzvi hwaro vasiri vanhu chete asi pamwe vanenge vaine maitiro ekukwezva vanhu akanaka.
Ma alliance partners edu kuno kwatiri kuvapa kuya kuya vanenge vaine vari strong ende vaine mamethods ari nani vhura isu zvinoenderana neterini yacho kumamethods avanenge vainavo Ndinoziva imimi kuti tikatarisa seZimbabwe People First, vanhu vakabva kuZANU-PF vanoziva mamethods aishandiswa mumapurazi nemaruzevha.
Kunyange paine vamwe vanhu vari kuti utano hwavatsvangirai hauite kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato, vakawanda vari mubatanidzwa uyu vanoti vanomira nevatsvangirai musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump neZuro vakasvitsa gore rimwe chete vari muhofisi zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko yekuve mutungamiri wenyika musi wa20 ndira 2017. Asi gore rekutanga ravaTrump vari muhofisi rakazara nekupopotedzana nekutukana nevanhu vemuno muAmerica pamwe nevekune dzimwe nyika.
I will faithfully execute. I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Vamwe vevakavavhotera vanonzi vari kufara nemabatiro avari kuita basa, kunyange vazhinji vari kuti havaone vaTrump sevanokodzera kuve mutungamiri weAmerica. Ongororo yemafungiro yevanhu vekune dzimwe nyika inoratidza kuti mugore rekutanga vaTrump vari mutungamiri, chiremera cheAmerica mumaziso edzimwe nyika chakaderera zvakanyanya. Panguva yevaTrump vasvitsa gore vari muhofisi, hurumende yeAmerica yapindawo muzuva repiri nhasi yakavhara mamwe mapoka nekuda kwekusawirirana paurongwa hwemari yekushandisa pamwe nenyaya dzevanopinda munyika iyi pakati penhengo dzeparamende dzebato ravaTrump reRepublican Party nedzebato rinopikisa reDemocratic Party. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisawo zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti chinhu chimwe chavane idi nacho ndechekuti gore rekutanga iri radzidzisa vaTrump kukosha kwekushanda nevanhu vose, kunyange vaye vavasingawirirane navo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pegore rekutanga vaTrump vari muhofisi.
Mone rangu nderekuti vanga vachidhadharika. First year yavo yanga yakavaomera, vanga vasina kutarisira kuti vachanyanyisa kusangana neresistance yavakasangana nayo. Chandaona sechanyanyisa kukosha mugore rekutanga ravaTrump chadzidziswa vanhu vese nemaAmericans kuti vanhu mukasapindira muhurumende yenyu munogona kupedzisira mavane vatungamiriri vamusingafariri. Saka vanhu vane challenge yekuti varambe vachiengaja nepolitics dzavo, nekuti chatadzidza gore rino ndechekuti chinhu chese chinogona kungoshanduka, kunyanya isusu vanobva kune dzimwe nyika. Takatoona nhau yeimmigration yapisa mutambo.
Chinyi chamungati vakaita zvakanaka mugore ravo rokutanga?
Chavakaita zvakanaka ndechekufadza vakavavhotera. Kune vaya vakavhotera vaTrump, aiwa vazhinji vavo vari kufara. Vari kuti munhu wavakasarudza ari kuita iye zvavakamusarudzira.
Mugore rese iri zvinhu zvamunoona sekuti vakakanganisa chaizvo?
Ndinoona sekunge mumwe mutauriro wavo kuti kunyange politics zvavakapedzisira kutaura mazuva apfuura panhau dzemaAfrican countries, language yavanoshandisa aisiye munhu ari kuda kubatanidza aiwa.
Hurumende yava kuvharwa pamusoro pokusawirirana nenyaya dzemitemo yavanoda kuisa mumatare mavo Congress. Munofungei nenyaya yeshutdown izvi?
VaTrump nhasi ndaverengeiwo vachiti hapana kuvhurika kwehurumende kuchaitika kuburikidza nekusachinjwa kwezvemitemo yeimmigration. Saka hapane basa. Ekiti muzhinji atadzidza navaTrump ndechekuti hatikwanisi kunyanyisa kupredikta kuti vachazodai.
Munoona sei gore repiri iri? Munoona sekuti ivo pachavo pane zvavadzidza here, pachavani kushandura zvinhu zvamaitiro avanoita zvinhu here?
Vanogona kuchinja maitiro kuita guku license yakarehwa neveMDC chaiyo kuti vachaedza kushanda pamwe chete nemademokrats asi shutdown ndinoona kunge yavafura maziso kuti vanzwisise kuti vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka muhurumende.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere vari parunare kwakare kuMassachusetts muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Hurumende yeAmerica ichimirirwa nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., yakabatsira mukuwanikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumi maviri emadhora yekushandisa mukurwiswa kwezvirwere zvemukondombera, TB uye malaria muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mazvikokota wezvirwere zvine chekuita neutachiwana hwemukondombera uye vari mumwe vaongorori wezvirongwa zveGlobal Fund, Dr. Frank Guni, vari muWashington DC muno muAmerica.
Hongu tiri kuiziya kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakapiwa mari neGlobal Fund. Zvinhu zvinofadza, zvinoratidza zvekare kuti Zimbabwe senyika iri kuita basa rayo zviri kufadza veGlobal Fund kunova mubatanidzwa wenyika uri pasi weUnited Nations unobatsira nyika dzinorwisana nezvirwere zvitatu izvi zvinoita chirwere chemukondomera, chirwere cheruvimbi kana kuti chirwere cheTB nemalaria.
Saka ava veUnited Nations vanobatsira kubata homwe iyi vanozoshanda nenzira ipi nevehurumende rebazi reutano mukushandiswa kwemaridzi?
Aiwa, vanoshandidzana zvakanaka chaizvo. Zvatova nemakore zvichiitika, isusu ndisu vamwe vacho vakatokomekedza kana kuti pachirumuzviya zvinonzi recommend kurikomenda kuti Zimbabwe hurumende mari yayo ibatwe neUNDP.
Tikatarisa ukama hweZimbabwe neAmerica vanotaura-taura vachiti hwakaita zinyekenyeke, zvinotidzidzisa chii tichiona kudyidzana kwavari kuita kudai?
Aiwa, zvinotidzidzisa kuti kugara nevamwe zvakanaka chinhu chakanaka. Hongu tikatarisa ikoko, homwe yeGlobal Fund yatinotarisa ihomwe yenyika dzese dzepasi rino yeUnited Nations, asi nyika dzinopa mari yakawanda kupfuura dzimwe dzese inyika dzakabudirira, uye zvekare America ndiyo inopa mari kupfuura dzimwe nyika dzese dziri pano pasi dzakabatanidzwa dzese, hapana dzinoteera kusvika paAmerica. Saka zvinotaura kuti iyo America nehurumende nevanhu vayo vanhu vane chido nevanhu vemuZimbabwe, vanoda kuti vanhu vemuZimbabwe vaine upenyu hwakanaka, vararame vaine utano hwakanaka.
Vanga vari Dr. Frank Guni vachitaura parunare muno muWashington DC naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvino tokuendesai kuna Ivan Zininga weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
kwazuwa iwa tereri ve Studio 7. Nasi ndauya nechirongwa cheve chidiki. Nasi murikujunzirwa neni wenyu Evans Zininga. Taitawo rombo rakanaka nasi kutita gona kutaura na muzvare Sofia Musekiwa ve Marine Link iri kuChicago. Vanoita zve shipping and warehousing. Vanzvadzi, tinokugamuchirai muchirongwa makadi zvenyu.
Shipping makadiwo. Makadi kwatereri.
Takutsvagai nhasi vanzvadzi kuti timbokurukura maererano nebusiness renyu ratiri kungonzwa nembiri iri muno muAmerica kuti tinzwewo kuti seve chidiki kudai. Makazvitangawo sei, makazviwana kupi kuti mupinde mubusiness muchikwikwidzana nevanhu vakawanda kudai?
Marine Link takaitanga July 2017. Ndaona kuti panga paine need yekuti vanhu vange vachikwanisa kutumirawo zvavanenge vachida kutumira kunze kwenyika, kunyanya Southern Africa. Kunowo ndiko kuZimbabwe kwedu, nana South Africa, Botswana, Zambia neko Mozambique. Saka ndakaonawo zvakafanira kuti ndikwanisewo kufurawo business yekuti ndikwanise kubatsira vanenge vachida kutumira zvavanenge vachida kutumira kunyika dzakaita seidzodzo.
Pfungwa iyi makaiwana kupi, uye zvakava nyore here kana zvanga zvakaoma zvakadii kuti mutange bhizimisi reshipping iri?
Zvanga zvisina kunyanya kureruka, uyezve pfungwa iyi ndakaiona mumashure mekunge ndaedza kutumira zvinhu zvakasiyana-siyana kune dzimwe nyika dzandataura pakunyanya-nyanya kusouth Africa. Ndikaona kuti vashoma vaiita business irori and vanhu vaida kunge vachikwanisa kuti vawane munhu anokwanisa kuzviita. Zvanga zvisina kureruka, asi ndakakwanisa kuti nditsvage kuti zvinofambiswa sei, malogistics acho nezvinodiwa zvacho. Saka zvinoreva kuti ndakaita makore akakwana 2 years ndichiita research on kuti zvinofambiswa sei. Saka ndakazokwanisa kugadza zvese zvandaida kuti ndiite kuti ndikwanise kufura business irori.
Takatarisa zvinoitika muno muAmerica, tinoona kuti business rakawandirwa nemakambani akakura uye nevanhu vechirume zvakanyanya. Imimi semunhu wechidzimai wechidiki, makakwana sei kupinda muindustry yakakura kudai uye kurwisana mumarket nevakasiyana-siyana kudaro?
Haisi nyore kuti ungori munhu wemukadzi zvekare uchishanda, nokuti kakawanda tinoshanda nevanhu vechirume. Asi zvinongoda kungogona kukwanisa kutaura nemaclients nekukonvinza vanhu kuti unokwanisa kuita zvavanenge vachida kuti uvaitire, uyezve nekudeliver, nokuti business iri rinoumbwa netrust. Ukakwanisa kuwana trust kubva kumaclients nekukwanisa kushandawo zvakare nevaunenge uchishanda navo, zvinobatsira zvakanyanya.
Saka pari zvino vanzvadzi muri kutumira zvinhu kunyika dzipi?
Nyika dzandakanyanya kutageta at the moment Southern Africa, Zimbabwe, South Africa neZambia. And then West Africa ndinonyanya kushanda neNigeria neGhana.
Apa tiri kutaura nyika dzamatogara muchitoshanda nadzo nai?
Hongu.
Saka bhizinisi iri riri kukura zvakadii kubva pamatanga kusvika pari nhasi?
Kubva zvandatanga kusvika zvari nhasi, pane chinji yakakura zvikuru, nokuti ndinoona kuti kubvira pandakatanga ndani about 6 months ndakatanga, asi ndakwanisa kuti ndinge ndichitumira zvinhu zvakaita semakontaina kunze kwenyika idzodzidzi pane dzandataura about 4 or 5. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda vari kuuya vachida kuitirwa basa iro.
Totarisa kuti mukutanga kwamakaita henyu kusvika pari nhasi, makabetsereka zvakadii nehurumende yekuno kana nevamwe vemakambani kana vemabhengi kuti muwane mari yekutanga nayo business?
Sezvandamboreva paya kuti ndakaita makore 2 ndichibuilda on capital yekuti nditangise business irori. Zvanga zvisina kureruka, asi kuti ndakazongokwanisa kuti ndiwane rubatsiro kubva kune vemabank vachindipawo maloan ekuti ndikwanise kutanga business irori.
Zvii zvamungadewo kuudza vamwe vechidiki kunyanya-nyanya vechidzimaiwo vakaita semi vangangodaro vaine shuviro dzekupindawo mubhizinesi?
Ndinokwanisa kungovakurudzira kuti ngavasatye kupinda mubhizinesi, nokuti kakanyanya vanhu vanotya kutanga kuita bhizinesi nekuti vanenge vane fungidziro dzekuti rinogona kuzoramba kana zvinogona kuzoenda nepamwe. Asi haukwanise kuziva kana uchinge usati watanga, uyezve vanofanirwa kungovimba nekuti kana vachishanda nesimba zvinobudirira.
Aiwa, tinokutendai vanzvadzi.
Tinotenda vazvininga.
Vateereri, tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa chevechidiki. Tanga tichikurukura nhasi namuzvare Sofia Musekiwa veMarine Link Incorporated. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga.
Iye zvinotombonzwa zvechitendero kuna Tanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ini ndinonzi Pastor Douglas Muzondo, ndiri mufundisi wechurch inonzi Bread of Life Church International, ndirikutaura ndiri kuPerth, Western Australia.
Zviri kufamba sei muchechi yenyu?
Zviri kufamba zvakanaka chose zvichienderana nechinangwa chechechi nepatiriko zvino. Chechi yedu dzitsirayo kuZambia kwayakatanga nemutungamiri wedanonzi Bishop Joy Makando, kwatine gungano riri over 12,000. But muno muPerth tichiri vatsva chose hedu, tiri patingati pakura dzika hwaro wechechi. Zviri kutifambira zvakanaka chose. Tinosangana svondo yoga yoga, uye tinoitawo musangano pakati pesvondo, uye nekuita mabasa ari kutoenderera mberi achinangana nechinangwa chatiri kuda kuzadzikisa pakudyara church muno muPerth, Western Australia.
Makatangidza kuita basa rechurch kuZambia rini?
Oh, basa rechurch rekuZambia ratiri pasparo rakatanga more than 25 years ago. Zvekuti gore rapera takatocelebrate ataiti 25th anniversary.
Ku Australia iko koko church iri kufamba sei?
Kuno ku Australia church iri kufamba zvakanaka chose.
Vanhu vari kuteerera mashoko enyu?
Vanhu vanoteerera maseke edu chose, zvichiratidzwa nekukura kuri kutoita church already, kutaridza kuti iko vari kunzwa chinangwa chechechi uye vari kuteerera shoko. Semuenzaniso, vanhu vanoonekwa kuti vanoteerera shoko raMwari ratiri kuparidza, zvichionekwa zvichiratidzwa zvekare nezvishamiso zvinoitika muupenyu hwavo.
Kana makatarisa mamiriro akaita nyika mazuva ano, chamunoona chinhu chinokanganisa zvitendero chii?
Zvakawanda chose zvinovhiringa vatendi pasi rose. Kutanga, nyaya yekuda kufadza nyika kana kufanana nenyika inovhiringa vatendi vazhinji chose. Apa ndinoreva kuti kunamata Mwari kana kuti kuva muKristu zvinoreva kuti wakadanwa, wakasanangurwa, wakateerera shoko raMwari ukabva muupenyu hwokuzviraramira hwokufadza nyika, ukati ndoda kushumira Mwari, ndoda kurarama upenyu hwoutsvene ndicheerera Mwari sezvazviri mushoko rake. But then vanhu vazhinji vanoda kukwana kwose, woti uko hongu ndinonamata Mwari, asi maitiro eupenyu havadi kuita zvinotsamwisa vanhu. Mwari wakada nyika, Johane 3:16. Nokudaro vakapa mwanakomana wake wakabarwa ari mumwe woga, Jesu Kristu, kuitira kuti ani nani anotenda maari arege kuparara asi kuti ave neupenyu husingaperi. Ndasanangura ndima iyoyi ndikuti kundingosimbisa kuti hwaro hwevhangeri kuparidza rudo rwaMwari rwusingasanangure vanhu. Mwari anoda vanhu vake zvisinei nekuti vari panzvimbo ipi muupenyu hwavo. Mwari wakatuma Jesu kwete kuti azopomhera kana kuti azotongesa, asi kuti iko kuti ataridze rudo rwaMwari. Saka ndinokunamatirai vateereri vari kunzwa hurukuro yandiri kuita iyi. Mwari ave nemi, Mwari avhurewo meso nenzeve dzenyu, kuti mugone kunzwa.
Tinotenda tanonoka wande nehurukuro yavaita na Pastor Douglas Muzondo vari ku Perth ku Australia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndokusiyai minister Ndikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 yesonto mhlaka 21 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo akumanyano weMDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirali lamuhla, lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Sasimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Ngiyabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Enti abantu bonke babambene kakhula kulwa. Akula kuthethisana. Abantu bahamba kubazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwe-ground njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sabo. Ubaba u-KCD Morati.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabela umntanakhe umnumzana Russell Correia eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano weMDC Alliance lamhla abe lombuthano omkhulu oyirali, lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kusikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini, njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo hatshi ukwenza santando. Umevis Kamase thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakade beze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-Airport ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka, batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso wezanu PF.
Ngokuthi neke tine hunzanzanza kwema MP nema kansela, asi trofi yetu ili pana president.
Abaze kulomhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni leMDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube. Unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa lezanu PF.
Ngile izwi eli 1 ukuthi ngicela abantu bagcinisele ukulalela abamongameli bawo, because zanu PF those are all lies. Akula qiniso ukuzanu PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe, kube abantu be-Alliance, bamba nani abantu, bamba nani liyenze one thing. Nxa sisiye kuvote, livotele umuntu oyi-one, Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Sazini Kayitano.
Sasimelela ukuthi singene eminyakeni omutsha wona lowa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sasilo kumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. And abantu bonke babambene kakula kulwa. Akula kuthethisana. Abantu bahamba bazihlalele nje. Besenza umhlangano bebambene bonke.
Inkokheli yala mabandla akumanyano we-MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka-2018, ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla le-ZANU-PF lona eselibuse leli lizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka-1980. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamhla ezandleni zamapolisa lelo lizwe. Intathu ezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lo Range Rover kanye le Porsche zikhululwe ngamapolisa eMochuti duze leHabroni lamhla. Isithathu iRolls Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usiba lukhulu wenkamba yeMochuti umzana waja Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane zigcinwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuda lutho olunye silucabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela. Akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokheyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapolisa athi asaqhubeka sichwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorizara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota ehluleka ukufaka imiqobotsho ngesikhathi ezinye zilinde ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni u-Atisia duze ledolobho leHabroni. Ngolesihlanu kusanda kutshaya ihola lechumi lantambama, imota zikagorezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli wehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lechumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umnumzana Gorezala usesuka eZimbabwe esiyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akukacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazwe weGugurround njalo usekhuthaze abantu beMandebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla leCommission yeTruth and Reconciliation engela kuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelela ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayiqambanga ngebizo iGugurround bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeka kubekela pambili ezondana ngenxa yendima ezijeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana eTruth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele Mandebeleni.
Chiefs, headmen, callheads, we will be coming to you. Zinduna, Bosopo, siyeza kini le commission yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Umahadi uthi ilizwe leZimbabwe seliqala kabutsha kusukela lapho ibutho lehluthuna umbuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla leZanu PF uMnumzana Rabelang Mtweni uthi uMohadi wethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi ubaba uPindi nguye othelwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endleleni wathi hayi thatha lokhu.
Umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni uMnumzana Bethi Nkonxube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha uMnumzana Mohadi esithi kakaza nqotsho kukhetho eBeybridge.
Wakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Sikwazi ubana ama-vice president angu-2. Wakhetha ubaba apa ngithe mathelele nsawu ubaba uKCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labo somabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo uMnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. UMnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisitshiyagalombili kanye lezimvu lezinye izipho ezivele kubandla leZanu PF la kuZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathintambo bakahulumende abagoqela uMnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku noSthembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwe amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwayehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa iChef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili. Albert Ncube weendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi iMthwakazi. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZanu PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo uyona ecajangelwa ukuthi yiwo alosekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala batimisele ukusupporta kakhulu. Umbuzo omkhulu abasibuza wona ukuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu baye kudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sabi njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama party zonke akhona awalanto ayiphetheyo ephathele eMathibeleland leMidlands singathi ngase sibuhlanza sithi uMthwakazi alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli awungelani nabantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho lokukhululwa kwawo njalo sizwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano, ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Sina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu ukuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka abalunga ebandla lethu ebotshwa. Badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labo bani bani abathi bakhula elizwe leZimbabwe. Badlula kulo uhlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith, kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lobo ingasibenefithi nje abantu bakomthwakazi benefitha bona nje abantu bemashonaland. Akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo. Lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi. Sithi thina loba bayasivumela loba kabasivumeli sizaqhubeka sikwenza njengoba ubonile ukuthi bathela ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu. Inkundla yayafumana ukuthi bekungela cala. So ngaleso sizathu sithi thina ukuqhubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esilwisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine, ngoba kube into yethu ingasoqiniso ngoba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphongukusekela nje bethi abantu laba bayenza into engelangqondo. But khona ukuthi baqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona, njalo baqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo. Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Matsheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa eze-social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMatsheza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa yi-fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku-social media okungathinti impumelelo yokhetho oluzayo. Matsheza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, mphilile mina. I hope you're also okay.
Hayi, thina siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo ungichasisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele. So ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert. Social media is just a small part of the work that we do. Of course it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza nama-NGO, nama-public broadcaster, nama-media organizations, and engikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama-examples of umsebenzi wakho.
Okay, so engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-Hilversum la engikhona e-Netherlands. And sibafundise usebenzisa i-media. So ngabantu abaye bevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kule course engiyifundisayo ezayo data journalism, which is where we're using information esiyitholayo online and then sesisebenzisa ukwenza ama-stories. Bese kusiba le inye course futhi enza kuqala ukuyenza ngo-March lo nyaka. digital content creative. Ngiyabe msebenza labantu sisenza everything from ukwenza i-blog online, video 360 videos, virtual reality, wonke nje uhlangene ngama course ngiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze social media ezifana labo Twitter njalo iFacebook sebesungula. Now let's talk about fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifike eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqhakathekile okungakanani as someone who works with social media, media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is, Katesi, social media ilamandla, imedia ngokwayo ilamandla, ubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayezo, ngithi information. That's the way politics works, that's the way power now works. So umsebenzi engiwenzayo mina ofundisa abantu okuqala ukuthi sisetshenziswa njani imedia, owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is, khathesi i-hate speech sesiyibona ingezeleleka ku-social media space eZimbabwe. Right now with the new president, people are spelling the word idiot with an ed at the beginning, and that's hate speech towards people who support the new president. And we may not like the man's policies, we may not have specific parallels on political standpoint, but hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi Macheza, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe lilale.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lamasiko, silo Gibbs Dube we Studio 7.
Kangelo koko betu Bame tete la mazo
Zingali chona njani Zulomutle la pelikona kuna hapo enda wenesijeneyo. Jango kulitembisa kwa minge vige epeli leo. Sia kubika ngutaba loko silonipa njalo loko silonichwa ngabanyabantu. Enku njeni loko silonkosa zana skatele nyati kanya ilumnumza na mbonisi Martin Chuma. Lezi zingweti kweza masiko ese intu.
Uzo tonu muntu umaiko huo poros. Ito alo semenza emko kwe. Oko ge ogugandi unge. Awa sa kogo fisha noko vezi inte zmini. Yeso tuwa lo usebenza uuta isi intu egutu. Se suwe sa chula kakulu egu kogeni. Sa koshwa ugutu emandulu. Abandu dekamba ze. Dekogi pesho vintu uzo valandinda renga. Dere nga di nengi inga bandu. Koto ngoba manje imizwa aisacho nisho. Imizwa sesukunu gui nigeza. That's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu kwelakithi eZimbabwe. Ma uya kuphumule kwamanye amazwi uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye. Cha, kodwa wena isingawe isigu sakho uziphatha kanjani ebantwini ma ugqoka into eyikuthi. Iyo into engingayisho.
Ye, mama Mdluli, nanto kudaba khonapho. Bongumtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakutshanga kuhle khonapho.
Uma nyamuzwa sibili kukhuluma kwakhe uyibeke kuhle futhi la yasazi umuntu omama wagqoka into ezivezi ukuthi imizimba wakhe ongaseshi ukuthi kone ngabantu bomu obviously vele usedayisa laye ubakuthuma kuzithole kutsho njalo umuntu ongumama kutho ukuthi yena isiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esilethe izolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona njengandayisibeibele khonapho yazwakala bakathuma lokhu yanokwa umsebenzi ama-overosi njanjani hhayi laphana umuntu yalo semsebenzini lapha sitsho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenje ukuthi umuntu ecine ngizivumela nje ngizihambela besembonakala sengigqoka into ezivezinzini kuba kuthile ukuthi abantu balo sekukhangele njengomuntu oyadayisa ezinye izinto ukuthi kifihleli nyibani ukuthi umuntu uyadayisa ngomzi kodwa umuntu engathengisi imzimba ezitele ukuthi ugqokile but sokuhle kwami ukhipha isithunzi kwamfaka ebantwini bebhizinisi but nxa uzigqokele kuhle either ungathi ukhulumela inyibala besine bethi ah mama lo ugqoka wakhe lokhuluma kwakusahambe okuyikuthi ukuthi indlela yabo ugqoke ngayo kade kube kuhlonipha but amazwi aseyenze waphuma elayini okungagqoki ukuthi ukhulume kuhle labantu bonke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nangu lapha singabuza yena ukuthi lokhu ungasekwenza ku-right ye
abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okuqakatheke kangaka sibili yayibamba indaba
yazi inkinga esuke sibe nabakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yasemzinikazi nabonehanda nabokagubi nabobani bani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesindebele ngigqoka kanje unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje owesikhalane ngigqoka kanje angithi so sasuka nje salandela lokuthiwa ibhathi nebrook isketi neblawuni manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungichazele kahle kahle umuntu owasesindebeleni ongumama ugqoka kanjani ngeke azakutshele nje ukuthi kugqokwa isikipa esiykanje kumbe into eykanje angithi bese kungena ngesingisi kuleto thiwa yi-African attire i-African attire kusho ukuthi ilezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa yize sokuthiwa yi-African attire zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzize ukuthi ngilinina angithi ma ungubaba ma ungafakanga ibhathi nebrugwe nethayi but eyi ubengagqokanga kodwa kahle kahle amakhalanga bagqoka kanjani bavunulani amatonga bagqoka kanjani okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh yabona yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu ngoba sisuke sithathele ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African attire njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle ma ungayigqokanga izambia nentsaro nekhuyele namabalabala awukho muhle awukho
muhle
ungafaka uqwala bese kuthiwa ubonile befakele laboqwala abaofisa abaphende nzima kati thina vele sigqoka kanjani njengamandebele njengamkhalanga njengamatonga njengabesuthu
ye golithi sikubamba umlomo ngena khonapho-ke mamdluli ngamafutshane
ubaba nyamuzi ukuthi uthanga ngokuthi ishele singakwazi ukuthi emandebeleni abantu bagqoka kanjani but ngibona ngani ubaba uyakwazi laye ukuthi esintini sakithi esindebeleni nxa kuthiwa umama ugqokile uyabe yigqoke njani umama uyabe yigqokele isikhathi sakhe esiraithi babati wazigqokela iblawuzi yakhe wazifakela ikhiye yakhe kumbe engafakanga ikhiye kwakhe wazijamela kuthi inwele zakhe zaba right egqoke okobumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years labantwana nxa ilokhu ekhula ngesteji ngesteji esiyafika 16 years hathi egqoke okomntwana ole-3 years uzakodakathi umntwana lo unina sokuzamfundisa ukugqoka kuhle kasagqoke kuhle manjesethii iyabona
hayi-ke zulukanindaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana sikhathele nyati kanye lomnumzana mbonisi martin juma incwethi kwezamasiko esintu oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs tube
ilale yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu leqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi owesine omncintiswano weRocket Tri National Series oqhutshelwa elizweni laseBangladesh. Ukutsho intathela izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amane lane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaruns angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa ukuba kuphele ama-overs angamashumi amane lanhlanu 44.5. Le mpumela itsho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walo mncintiswano lapho abafana bakaHeathstreak abanqobe khona ngamaranzi alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinali ngomgqibelo ozayo.
We just really need one of the top four actually to bat through.
Udingekelayo yikuba omunye wabadlali bethu abaqala ukutshaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye kodwa lomdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
uBrendan Taylor othole amaranza ngamachumi amahlanu lathoba munembili kanye loKrima othole ngamachumi amathathu lani yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola ngolwesine. Iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulomncintiswano lizadibana leSri Lanka, njalo amaqembu amabili azatholakala ile mixomelo ethe xaxa ngemva kwalomdlalo yiwo azadibana kufinal ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.